Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihuro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora $500 nemakumi manomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa nevashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica $540 yaitambirwa muna Gumiguru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora $600 nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navataderera.
Musangano uyu zvabuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvo zvekutipa mari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyatingati inflation. Uye kuti mari iyoyo taipiwa tikubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndoriri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatiregedzei kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndozvataedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana svondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varesponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai tingogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side ne the workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinonzwisisika ndosaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti tingoenda tinoona vakuru vakuru. Isusu tinoramba takatarisira kuti panotove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana kurwara muzvipatara umu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatisi kutaura zvinhu zvisiri kuitika paground.
Imi sevashandi hurumende zvizva muri kuda.
Isusu sevashandi vehurumende zvatinongoda isu ndezvekuti tidzoserwe muhoro wedu pamari yataimbohora kare. Kare taihora $540 muna October 2018. Asi zvakare tirikuona kuti ikoko kuma $ ikoko inflation irikuramba ichirovawo. Saka mukuverengedza kwedu takaona kuti mari iyoyo inogona kuti isvike ku$671. Asi ivo vanoti mari yatinokolekta yose vachitarisana vakakolekta gore rakapera yakaita iyo $1.26 billion. Saka vakakwerengedza kwerengedza tikada 671 vari kuti ivo panenge pai kuda $3 billion yatisiri kugona kukolekta. Tikati isusu aiwaka ngatichitauriranai zvatinogona kuti tikatifambe fambe towedzera zvichindirana nekuona kuti mari yavakukorektika pari zvino yakamira sei. Saka taita yatingati pachirungu an incremental process kana kuti zvatingati isusu quarterly reviews tichitarisa kuti mari muhurumende iri kupinda zvakadii.
Mari idzi dzinenge dzichisanganisira mari dzemaallowance here kana dzatingati dzekubatsirikana?
Dzinenge dzichisanganisa mari dzemaallowanceo nemihoro.
Mutevedzeri wasachigaro werimwe sangano riri kumirira vashandi munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Chaderera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Gouveia Chiwenga. Nengo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Aura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa, tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Tinoda kuti Zimbabwe haina kusununguka. Ndingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende inonzi state capture ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavashoma kwete zvenyika. Chechipiri ndotarisa umbavha unoitwa nevari kwekuti vanoona kuti mwedzi kwatongobiwa mari yemishonga yezvipatara zvatopera, kana kuti kunotonzi kwabiwa goridhe vatobatwa mari paipo zvatopera. Iyi nyika yakasununguka, umbavha hwemhando iyi hauko. Chechitatu toenda mukodzero dzevanhu. Tisizvo zvatirikutaura zvaizvo zvipanazvo, kune vadzidzisi 16 vari paHarare Central Police Station and vatovharikwa kudarika wezwa munhu mutemo mugombere mutemo unoti munofungwa kuita maawa anzona yofutei unofanwa kunge waenda mukoti kudariritsa asi vatodarika.
Vaharuzivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Kwenguva yakareba kwandakaita uku kwakatondisimbisa nekuti chekutanga hazvisi zvinhu zvinandifadza kuti umwe munhu aanga achizorwadziwa achipinda mukutambudzika nemari wadzosana ndakapinda ende kuti zvisaitika uye zvisadzokonzwa futi chiro kwandiri. Tinofanirwa kunge ndawedzera kurwisa uye nekuonesa vamwe neruzhinji rwezimbabwe kuti ngati nyambe chitiwedzera kuita zvinhu zvinoda kuti tibvise dambudziko iri rikunetsa munhu nekuti dambudziko iri tinoramba tichiita ngura. And zvaitoita kuti even panda ndiri mukati 322 days ndaitowana mazana. Zuva rimwe nerimwe ndaidhironga zano wando kuti asaka tinohwina sei, tinobvisa sei hurumende iyi yenharo iyi yatinayo munyika medu.
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzichaitwa muna 2023.
And ndosaka ndichikurudzira kunyanyanya vechidiki nokuti ndo vazhinji munonyika and ndiwo vane ramangwana rikufondewa zvaizvozvo kuti hande tinonyorisa kuvhota ndo chinhano nekutamba. Kana tanyoresa tozonana nezvituu kuti tinofamba sei ofuchii ndinovimba ndinotenda izvi.
Asi mukuru wevechidiki mubato reZANU-PF Modunhu reHarare vaEmmanuel Mahachi vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF ichakunda muna 2023. VaMahachi vati mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dzeMDC dzipinde muZANU-PF.
Kuhwina maelections seZANU-PF takatotanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa naprezidenti vedu vaMnangagwa tinotarisa kuti vari kuita zvinhu zvinobatika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti prezidenti vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotaridza kuti tinohwina maelections.
VaMahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika.
Mayouth akawanda muno muZimbabwe, vazhinji vacho vaakuziva vaakuona and kuZANU-PF so far recruitment yataita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANU-PF.
Mune imwewo nyaya, mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti MDC Alliance here kana kuti kwete. Muzvare Mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti MDC Alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa.
Tiri kutaura kuti vanhu vanoziva vatungamiriri vavo, vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachakamba naro nderipi, but for now tiri kushandisa zita rekuti MDC Alliance. Kana zvichizenge zvachinjwa zvashandurwa tichakuudzai.
Muzvare Mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Gwaro raburiswa nebazi rezveutano kuvatori venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda reCOVID-19 rinenge rakamira sei. Gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro. Vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19. Vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu, zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiwa. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu 650 ane 50 nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine 222 kana kuti 5222, ukuva vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru 225 zvine 40 kana kuti 225,084. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriwe nemana ane zviuru 100,052 zvine 560,066 nevasere kana kuti 4,192,768. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriwe nematatu ane zviuru 216,056 zvine 250,000 kana kuti 3,216,258. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru 21 zvine 565 kana kuti 21,565. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 ichi. yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyadze hotano dzinoti kuwanisa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodzanyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu naulwoida mumwoyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasvondo anopfuura matatu asina kutakurwa, kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva Chikanga, Wobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Christmas isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobos 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya marara tanoita nayo ya mabhina akapedzisa kutakurwa before Christmas anhu azatatakurwa tangozara marara kwese kwese zvati zvofamba zivi vanhu vachapedzisa vakurasira vakudzosa kurorokurorasa marara pasina gomero manje.
Vaimbokanzura weWard 17 vaJohn Yamoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzuro yesutakura marara Ward 17 area inosanganisira Hobos naDD kusanganisirana naFase 3 patoti ndinyatsoziva kuti wai wasutakura marara tina anzwa because problem yataita ndeyekuti bhizi kanzuro staff watone katika kekuti havarespondi even kumameseji okafona havarespondi vanongochita sezvausiri kanzela so vanonga ungoti hatichadi kukuteerera but handizvo manje because ikodzero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa sevhisi uye chinge chingotererwa konzeni yake yanonga arizo but now it's different because havachatomboiti even to respond saka tine dambudziko ivavo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyangwe vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuro nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashayisa zano.
Pakaipa pakaipa kuno kuHobos chaiko hatichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara. Taimbocherera mumabekyard medu mumagadheni nomamita asi nzvimbo dzacho dzese idzodzo dzazara mabhini akangozara mudzimba umu saka totoshaya kuti marara acho zvinezvi tochimacherera paiko tomakanda murusere kasakuvaifa zviendi.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamhepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpren Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano revagari Mutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyangwe hazvo kanzuro ichiti haina motokari dzemarara dzakakwana, chinoshamisa ndechekuti kanzuro inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuro zvikakarara zvemotokari.
Kunonoka kuri kuita kutakurwa kwemarara muguta reMamutare kunokanganisa utano hwevanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tiri kuratidza kuti zvinenge zvekuratidza kuti vakuru vemuguta vari kutadza kuita mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru vakuru asi motikari dzekuti basa racho rinove main business reguta rinova service delivery richitadza kuitwa ina ndozofanira kutengwa dzakwana dzemarara dzinotakura zveguta rese kwozotengwa motikari dzekuti vanhu vanokwanisa kuti vachifamba vachibvakacha sevakuru vekuta Uye vanhu ndo vakakosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichiitwa naizvozvo mapriorities anofanira kunge achiiswa kuvagari venzvimbo.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kusatakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa utano hwevagari vemuguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti hazvisi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabva kure vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabva kure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamo yazviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Community in South Africa Vabongani Mukwananzi vaudza Studio 7 parunari vari muJohannesburg, South Africa kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
IZimbabwe hurumende wayo.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavatidzani. Chakatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera mapurisa eZimbabwe akazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Mike Lando Chitangana vakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunare vali muLusaka, amai Chitangana vanoti urongwa uhu hwakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amai Chitangala havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziva sekanzuru kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziva kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziva zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, mai Angela Nyatala vanoti kunyangazvo kune vabva kure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo ye Rwanda, mai weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrick Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabweans ari muguta reLusaka, maZimbabweans ekuti tichiisa vaya remuchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka tine Komesa neKamwala. Asi muKomesa neKamwala mazuva mashoma nana kana mumwedzi mishoma nana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara border mamaketi aya akapotsa avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe, vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chelive chokuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Pasarini pando, mbara isivani. Kana wana hindi, uchapura nyumba rombu sana. Pasarini pando, mbara isivani. Kana wana hindi, uchapura nyumba rombu sana. Kusha mkuru, kuna wamewose. Kana wana hindi, uchapura nyumba rombu sana. Kusha mkuru, kuna wamewose. Kana wana hindi, uchapura nyumba rombu sana.
Unotadza kubuda nechisungo nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Gouveia Chiwenga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.